mabasa ekunhutsana netenda reTB muZimbabwe akakanganiswawo zvekare nekuda kwedenda reCOVID-19. Saka kubvira zvatanga chirwere cheCOVID-19 muna 2020, tiri kuona kuti iwo mabasa ekunhutsana nechirwere cheTB akadzokerawo zvekare kumasure. Apo tengesarisa mabasa ekuongorora kuti vanhu vane chirwere cheTB ndechipi, atinoti madiagnosis aya. Toyawo zvekare iwo mabasa ekurapa chaiwo TB. Munoziva mazuva atanga COVID kwakava nemalockdowns nemarestrictions, izvo zvakadisruptia vamwe vanhu vakanga vari pamushonga avo vaitora mapiritsi eTB.
Zvii zvamunoti dai zvaitwa kurerutsa dambudziko irori reTB munyika?
Pari zvino tiri kukurudzira kuti dai hurumende yaisawo mari yedu yenyika isusu mumabasa eTB, hongu tinobatsirwa zvakanyanya nemasangano akaita sana Global Fund. Asi zvinenge zvakakosha kuti isusu tiisawo mabasa, kunyanyanyanya mabasa eresearch yekutsvagawo mishonga mitsva, naiwo mabasa ekugadzisa iyo nhau yemichina iyo yekutestisa vanhu vangadai vaine chirwere cheTB, so that tisazoita dambudziko revamwe vanhu vanozoziva kuti vane TB iyo TB yacho yazenge yakomba. Saka pachiri kudiwa basa rakakura zvakanyanyisa kurwisana nechirwere cheTB. Asi hondo huru ndeyekuti ngatiisewo yedu isusu mari mabasa iwawo ekurwisana neTB.